Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemuvhuro kumiguru 11/2021 makaterera ku Studio 7 nepfinyire yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu umwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro uye vana vechikoro vanomwe vakabatwawo nacho.
Sati tataura nawo vatanga kukanda matombo mukaona mapicture andatora ndikatumira ari mapicture emota emukuru chayo yaatakwa nematombo tikaita U-turn kuti akudzokera vakaramba vachiataka mota vachikanda matombo particularly vachitarisa nekutageta mota yapresident Advocate Nelson Chamisa
bato guru rinopikisa reMDC Alliance robomera bato rezano PF mhosva yekuita mhirizhonga inotyisa yapakuti dzimwe nhengo dzebato iri dzikuvare motokari dzemutungamiri webato iri vanelson chamisa dzichipfanywa nekutemwa nematombo kwacharumbira kumasvingo asi zano pf iri kuramba kuti vatsigiri vayo varwisa mdc alliance
vatungamiriri vese vemaunions anga varipo vataura nezwi rimwe chete kuti mari yatinongotambira i21% yemari yatatitarisira kutambira mari iyi tikada kuti ishande zvakanaka tazowirirana tikaisa chisungo sekuti tichange tichishandawo 21% yenguva zvireva kuti murayiridzi mumwe neumwe anongozoenda kubasa kamwe chete pavhiki
varayiridzi vanoti vave kuzotanga kuenda kumabasa kamwe chete pavhiki sezvo mari yavari kutambiriswa iri shoma Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu umwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vanhu vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 4637. Vanhu makumi matatu nevana kusanganisira vana vechikoro vanomwe vakabatwa vaine chirwere chine zuro wakare zvasiya vabatwa nacho vave zviuru zana nemakumi matatu zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 131,796 vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru zana nemakumi manomwe nechimwe zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 3,171,698 vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nezvipfumbamwe zvine mazana maviri nevana kana kuti 2,409,204 Bazi rezveutano rinoti rine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti motokari dzanga dzakatakura mutungamiri waro vanelson chamisa kwacharumbira kumasvingo dzatemwa nevanhu vanga vaine mabhemba nematemo vanonzi ndevebato riri kutonga rezano PF. Vamwe vanhu vakuvara muchiitiko ichi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutauriri webato iri Advocate Fadzai Maere vazivisa padandemutande ravo retwitter kuti vachamisa havana kukuvara muchiitiko ichi kunyange hazvo dzimwe motikari dzavo dzaputswa mawindo utungamiri hweMDC Alliance kumasvingo hunoti pane vanhu vane chitsama vaendeswa kuchipatara mutevedzeri waAdvocate Maere vaGift Ostalos Siziva vanoti vange vaine zvirongwa zvavo zveCitizens Convergence for Change apo vatanga kurwiswa nenhengo dzeZANU PF
tikasangana nema ZANU-PF youth akabata mamachets nematombo vakatanga kuataka mota yemukuru wenyika chekutanga advance team yedu yaenda kunotaura nawo kuti vanzwisise kuti ko zviri kufamba sezvo vanga ari vanhu vakabata maplacards but tisati tataura nawo vatanga kukanda matombo mukaona mapicture andatora ndikatumira ari mapicture emota yemukuru chayo yaatakwa nematombo tikaita U-turn kuti takudzokera vakaramba vachi ataka mota vachikanda matombo particularly vachitarisa nekutageta mota ya President Advocate Nelson Chamisa.
Vasizi vavaudza Studio 7 kuti zvaitwa nhasi urongwa hwezanu PF hwekuda kudzivirira MDC Alliance kutsvaga rutsigiro sezvo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023.
Dambudziko riri pano munyika ndere zanu PF, dambudziko riri pano munyika ndere violence, dambudziko riri pano munyika inyaya yenzara. Saka isu seDemocratic Movement hatizomiri chirongwa chedu nekuti 2023 tiri kufanira kumeka short tinowina my election and ZANU-PF yakutanga nyaya violence nekuti vari kutya kuti patopinda my election vanodyiwa ndosaka vakuda kumisa my election vachishandisa violence.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti ZANU-PF haina nguva yekuita mirizhonga vachiti MDC Alliance iri kubika nyaya nechinangwa chekusvibisa bato ravo pamberi pekushanya kwenhume yeUnited Nations amai Elena Doan avo vari ku yasvondo rinouya kuzoongorora kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvakanganisa upenyu neupfumi hwenyika sei. Vamugwadi vati garo ziva kuti pese panoitika misangano yemasangano akaita seUnited Nations kana panoshanya nhume kubva kusangano iri nemamwe, MDC Alliance inotsvaka nzira dzekusvibisa bato ravo nehurumende.
Zvinhu zvakanangana nezvekuda kuti nyika itukwe, zvinhu zvakanangana neyatingati setting the stage for the visiting UN rapporteur kuda kumuvhara mama pfungwa dzake kuti asaona kuti zvirango zvoupfumi zvakonzeresa kutambura kwakaita sei munyika ino yeZimbabwe. Hatizvidi izvozvo, zvinosoresa.
Vamugwadi vati nhengo dzebato ravo zvikuru sevechidiki havana nguva yekuita zvemirizhonga sezvo vaine zvekuita kuminda nemigodhi yavo.
Vechidiki vekumusangano weZANU-PF vanowanikwa muminda, vanowanikwa mumakomba ezvicherwa, vanowanikwa kumaprogiramu ose akasiyana-siyana vachishandira hurumende, vachishandira mhuri dzavo kuti nyika yedu iendere mberi. Havana nguva yekuita mhirizhonga.
Vachinyorawo padande mutande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hapana chitsva pano zvinonzi neMDC Alliance zvaitika kwacharumbira, vachiti zvinhu zvinotarisirwa sezvo paine musangano wekushandika kwemamiriro ekunze weCOP26 pamwe nekushanya kwamaidohan svondo rinouya. Asi pane mavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande ari kuratidza vange vachitema motikari dzeMDC Alliance ava vange vakatakura zvinyorwa zvekunyomba vachamisa vakavhara mugwagwa. VeMDC Alliance vanoti vaunzwa nemotokari dzebato reZANU-PF. Bepanhau reMasvingo Mirror rinotiwo mapurisa ange akapakatira zvombo arambidza MDC Alliance kuita musangano wayo wedunhu wange uchida kuitirwa pane imwe imba. Kunyange mamwe mapato ari muPoland neZANU-PF ari kubvumidzwa kuita misangano, bato reMDC Alliance rinoti misangano yavo iri kuvhiringidzwa nemapurisa nevatsigiri veZANU-PF. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti zvafamba sei kwacharumbira nhasi sezvo mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vasati vasumwa zvaitika pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Nhasi kuti vachange vachishanda zuva rimwe chete pasvondo sezvinoenderana nemihoro yavo iyo vanoti iri pazvikamu 21 kubva muzana kana kuti 21% zvemihoro yavaifanirwa kunge vachiwana. Izvi zvabuda pamhemberero dzekucherechedza zuva revarairidzi pasi rose reWorld Teachers Day dzaitwa muHarare nhasi nemasangano mana evarairidzi anoti reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Teachers Association neTeachers Union of Zimbabwe. Masangano aya anonzi atorawo mukana uyu kuyeuchidza hurumende kuti igadzirise zvichemo zvavo panyaya yemihoro nemashandiro avo uye kusimbisa hondo yekurwisana nedenda reCOVID-19 muzvikoro. Gurukota idzva redzidzo Dr. Evelyn Ndlovu Vanonzi vanga varipo pachiitiko ichi uye vanonzi vakurudzira varairidzi kuti vaende kumabasa mazuva ose vachiti hurumende iri kutarisa zvichemo zvavo. Zuva reWorld Teachers Day rakacherechedzwa pasuro sesvondo rapera nemusi wechipiri 5 gumi guru riine dingindira rinoti Teachers at the Heart of Education Recovery, iro rakanangana nekucherechedza kusaneta kwevarairidzi zvikuru munguva ino yedenda reCOVID-19. Hatina kukwanisa kubata Dr. Ndlovu kuti tinzwewo kubva kwavari segurukota redzidzo. Ngatinzwei hurukuru yataita nemutungamiri weATUS vaObert Masaraure.
Hongu maboka evarairidzi mana makuru muZimbabwe anosangasira Amalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Teachers Association PTUZ neTUZ aungana vachiisa musoro pamwe chete kuti ndezvipi zvatiri kuita kurecover kweeducation. Tiri pamwe gungano rarunganidzwa neEducation Coalition of Zimbabwe. Musangano uyu takaungana pamwe chete nevakuru vehurumende vekueducation kusanganisira minista wedu mutsva Mai Ndlovu, kuti tirovanise misoro pamwe chete kuti ndezvipi zvatingaite kuti education yedu irecover. Maunions anga achitsanangurawo zvavari kuita kusemaunions, vachitaurawo maexpectations avo kubva kuhurumende, hurumende ichitaurawo zvainovimbisa kuti ichagona kuita kuti dzidzo yedu ikurumidze kurecover kubva kuimpact yeCOVID-19. Muchidimbu tinoti zuva iri ravapa zvakanaka varairidzi vauya, kunyange zvavo vanga vari vemuHarare chete, vakwanisa kutaurawo nhuna dzavo vachizivisa zvavanodawo kuti zviitwe kuti basa ravo rifambe zvakanaka.
Matimi hurumende yanga yakamirirwa negurukota idzvare dzidzo, zvii zvavavimbisawo varairidzi?
Amai Ndlovu vari kuratidza munhu achiri kugadzikana muministri asati anyatsobata matomo ake zvakanaka. Saka vari kungoti ivo chinangwa chavo chikuru kuengeja vachinzwa pfungwa dzevastakeholders, vachiti vanokoshesa pfungwa dzevarairidzi, vachivimbisa kuti vachange vaine kuteerera kwakawanda kwavachange vachiita. Izvezvi hatina chinobatika chatingati ndo chavachange vari chiri dingindira ravo ravari kunyanyofamba naro. Tichatarisa pamwe kufamba kwenguva vachizenge vachititurira mashoko kuti vaona zvese vahwerengedza zviri pasi kuti vaona kuti toenda sei kumberi, asi chavativimbisa kuteerera kwakanyanya.
Varairidzi munyika magara muchichema nenyaya yemihoro, iyi nyaya yabatwa here pamusangano apa?
Hongu nyaya yemuhoro taisimbisa zvakanyanya. Vatungamiriri vese vemaunions anga varipo vataura nezwi rimwe chete kuti mari yatinongotambira i21% yemari yatatichitarisira kutambira. Zvireva kuti patatichitarisira kutambira 540 tokungwana 115. Mari iyi tikada kuti ishande zvakanaka tazowirirana tikaisa chisungo chekuti tichange tichishandawo 21% yenguva. Zvireva kuti murayiridzi mumwe neumwe anongozoenda kubasa kamwe chete pavhiki. Aya mashoko ndo azonzi nemukuru wedu mutsva watava naye Mai Ndlovu, vachiti ivo chinangwa chavo chikurusa kuti vadzorere dignity ya teacher, vachiti ivo vane ruremekedzo rukuru kumaticha. Saka tinofarira nechivimbiso chavo, tichitarisira kuti kana chazadziswa tichaendawo kubasa mazuva ese sezvinotarisirwa.
Avanga vari mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Dare reNational Assembly ratanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro peurongwa hwemashandisirwo emari egore rinouya kana kuti budget. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemuHarare vapinda mumusangano webudget ra2022 vakurudzira kuti mari yakawanda yehurumende ipiwo kumapazi anoti rezveutano, dzidzo, remagariro evanhu uye vechidiki nezvemitambo. Vachipa pfungwa dzavo nezvebudget ra2022, mumwe wevechidiki vaYoungerson Matete vati vanoda kuti bazi rezveutano riwane zvikamu 15 zvebhajeti regore rinouya sezvinotarwa nechibvumirano cheAbuja Declaration.
Ngatikwanise kusvika ipapo, kwanise kuti vanhu vakarwara kwanise kubatsirika kuchipatara. So far kuchipatara hakuna kumira mushe.
VaMatete vatiwo hurumende inofanirwa kushandisa mari yainenge ichiti yasara iri muhomwe kana kuti budget surplus kubatsira varombo.
Masurplus ngaasangowanikwa muhomwe dzehurumende asinowana. Ngaawanikwewo kumageto kunogara vanhu masurplus. Because surplus angoita kuhurumende chete panogeti vachifane nzara hazvina kunaka.
Amai Mesi Nyadome vakurudzira kuti paiswe mari parutivi yekugadzirisa mutemo wekuti vanochera zvicherwa vabhadhariswe mutero.
How many companies are in Zimbabwe? I could have. When you talk about later, apartments losing a lot of money. Now, so she might take holidays. What's not corporate social responsibility? Our creator. You need to go on the rest of the TV and I don't think I'm more connected with government itself. It's losing a lot of money. So, I see it's a good thing. Finally, I want to fight for a veil funds for the fast tracking of the amendment of Mines and Mineral Act.
Vatanaka Mutanga Ndebvu vato vanoda kuti chikamu chebudget chakakura chiende kune vechidiki sezvo varivo vakawandisa munyika.
So sezvo mayouth varivo vakawanda vane 67.7%, ngakuve kuriko kunoendawo the larger portion yebudget rikuya.
Mumwezve mugari wemuHarare amai Charity Mandishona vatiwo pamusoro peutano nyaya yemvura iri kushungurudza kunyanya madzimai mazhinji nekudaro vanoda kuti kuve nemari inoiswa yekucheresa zvibhorani.
Pamari yewater and sanitation ngaiwedzerwe. Ichiwedzerwa kudai kunoti zvokunorecycla mvura, asi zvokuti kucherwe maboreholes. If at least pakaita a borehole for what? It is solar powered. Yokuti inoiswa tank poiswa mataps, madzimai achatore nguva zhinji vari kubohole.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi uye vachirarama neurema vamasimba kuchera vatiwo vanoda kuti mubhajeti ra2022 muiswe mari parutivi kubatsira vanorarama neurema nekudzidzisa vashandi mumapazi ehurumende mutauro wesign language.
Zvinokwanisa kuitika chete kana pane maresources. So tinoda kuti isusu gurukota rezvemari vanova ivo vamutulinyombe profesa vakwanise kuisa mari padivi inenge ichinzi iyi ndo maresources acho atiri kuti within the limits of resources.
Muzvare Sharon Chigwedere Tendai vatiwo havatarisire kuti bhajeti ra2022 ripinze nyika muzvikwereti vachitiwo nyaya yeuori inofanirwa kugadziriswa.
Mari dzinenge dzaallocatewa dzifanane nedzimari dzinodispeswa. For example, last year devolution kwakaallocatewa 3 billion but kwakadispeswa 1 billion.
Vanga vachitungamirira komiti yebhajeti yanga ichinzwa pfungwa dzevanhu muHarare vaEdmond Mukaratigwa vakurudzirwawo kuti vasina kukwanisa kupa pfungwa dzavo pamusangano wanhasi vaiite zvekunyorera kudare reNational Assembly. Makomiti ebhajeti awo achange achitenderera kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kusvika musi wa15 Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. MuAmerica nhasi mune zororo reColumbus Day rekucherechedza musi wakasvika Christopher Columbus muAmerica muna 1492 zvakabva kuti vachena vakawanda vazopamba America vachibva kuEurope. Asi vamwe vanoti zuva iri rinofanira kurangarirwa vanhu vakagara vari muAmerica kusati kwauya vachena kana kuti maNative Americans. Ronzi Indigenous Day. Zororo reColumbus Day rakatanga kucherechedzwa muna 1971. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden svondo rapera vakatara kuti zuva iri rinenge rocherechedzawo vakagara vari muAmerica avo vakaitwa kafiramberi vachitorerwa ivhu ravo. VaBiden vati America haifanire kuwanza nhoroondo yayo kana ichida kuunza kuyanana munyika. Mutungamiri wehurumende yeIraq vaMustafa al-Kadhim vanyora padandemutande ravo reTwitter kuti vasori munyika mavo vasunga mumwe mukuru wechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State Sami Jassem uyo anoona nezvemafambisirwo emari muchikwata ichi uye aiva mutevedzeri wemutungamiri wechikwata ichi akaurayiwa nemauto eAmerica munyika iyi Abu Bakr al-Baghdad. Jassem akashandawo nemumwe aipfurikidza mwero aive kuchikwata cheAl-Qaeda akaurayiwawo nemauto eAmerica Abu Musab al-Zarqawi. Iraq inoti Jassem asungirwa kune imwe nyika isina kudomwa akaunzwa muIraq. Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa nenharaunda reEnvironmental Management Authority kana kuti EMA riri kuyambira vanhu kuti vasaite tsika yekungorasira tsvina pose pose uye kungopisa-pisa marara sezvo zviine njodzi huru yekukonzera zvirwere zvakaita setyphoid kolera, gomarara nezvimwe. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reEMA amai Joyce Chapungu vanoti kunze kwekukonzera kupararira kwezvirwere zvemudumbu izvi vanopisa marara vanosvibisawo mweya wekufema zvinopa kuti vanhu varware nezvirwere zvakaita seasma kana zvimwe zvegomarara. Vati kupisa marara uku kunogona kupa kuti munhu asungwe achibhadhara mari yefaindi inosvika zviuru gumi. Amai Chapungu vaendera mberi vachiti
kana marara achinge akaungana sezviya dzimwe nguva kana ukadzinge kwanaye anogona kukurwa achinopinda munzizi kana mumadhamu munonge muchizobva mvura inenge ichishandiswa zvakasiyana siyana. Mvura iyi ikange yasviba zvinokonzerawo zvirwere zvemudumbu zvakafanana nakolera, typhoid, dysentery. Uyezve kana marara akangoungana panzvimbo zviya pachinoti pamadhamu panoberekera zvipukanana zvakasiyana siyana zvakafanana kana nemosquito inozokonzera malaria uye nhunzi kana makonzo chaiwo anoberekera panzvimbo idzodzo. Zvinova zvese izvi zvinokonzerawo zvirwere zvakasiyana siyana. Izvi zvipuka zvinotakura zvirwere zvakasiyana siyana.
Studio 7 yakwanisa kubatawo chiremba vanoshanda pasi pekanzuru yeHarare, Dr. Michael Vere, avo vatsinhira kuti kufema mweya une tsvina kunokonzera zvirwere zvemapapu.
Yes, mota dzawanda tinoziva kunyanya zvirwere zvemapapu ndozvinonyanya kuwanika kana vanhu vachifema mhepo isina kunaka. Vaya vanenge vaine zvirwere zvakaita senge asma vanogona kubva vakundikana pakufema kana vachifema mweya une tsvina. Vamwe vatinoti machronic obstructive airway diseases anogona kuuya nekuda kwemweya iwoyuyu une tsvina watinofema kana mota dzawanda kudai. Izvi zvakaongororwa kudzimwe nyika vakamboita panguva yeindustrial revolution ichatanga kuti zvinogona kuitika zvekuti vanhu vanoita inonzi chronic obstructive airway disease. Chinova chirwere chemapapu chekuti munhu anenge achikosora asi chirwere ichi hachirapike.
Dr. Vere vanoti kanzuru ichaita tsvagurudzo yekuonesana kuti sei vanhu vachiita huchapa hwekurasira marara pese pese uye nekuzovadzidzisa kuti marara anokamurwa sei kuitira kuti tsvina isayeredzwe nenzizi. Vagari vakawanda mumaguta vanoti kanzuru dzacho ndidzo dziri kutadza kutakura marara pamazuva akatarwa. Vamwe vakaita sababa Jackson Chirenje vanogara mumusha wemadokero vatiwo dzimba dzavanogara dzakanyanya kubatana, saka kuchengeta marara kwenguva yakarebesa kunonetsa sezvo anozoguma onhuwa zvokoka nhunzi dzinenge dzaakupinda mumba dzichikonzerawo zvirwere.
Nyaya dzemarara inyaya inototinetsa chero kuno kwatinogara, nekuti marara tinotoona kuti dzimwe nguva unenge uchitomboita zvekuunganidza mabhini uchiti vamwe kanzuru ichauya, kanzuru haiuyi. Musi wainouya kanzuru wachona iwe unenge usina kutarisira kuti kanzuru ichauya, marara wakarasa nezuro.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme kuti tinzwe divi ravo, asi muhurukuro yatakamboita navo vakati vagari havasi kubhadhara mari dzemutero zvinopawo kuti kanzuru ipedzisire yotadzawo kuita basa. Mamwe marara aya ari kukukurwa chena kudhamu rechivero zvopa kuti risvibe zvakanyanya uye kanzuru iri kutadza kuchenesa mvura iyi kuti inuike. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Munhau dzemitambo, vatsigiri vemutambo wenhabvu havana chivimbo nechikwara chavo chemawarriors apo chiri kupinda munhandare neGhana mangwana mumutambo we2022 World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vakawanda vanoti chikwata chavo chenyika hachina mongo zvekuti hapana chinobuda mumutambo wavo wechina wemakundano e2022 World Cup uyu. Muteveri wemutambo uyu vaCollins Longwe vanoti vachitarisa matambiro akaita Zimbabwe mumutambo uchangopera, maWarriors ari kudamburwa.
Hatitamba zvakanaka, tiri kuona tichikundwa bhikozi varume vakomana vedu ava havana kunyatsogadzirira pamutambo uyu. Timu yedu pakati pa haina kusimba, tiri kuona tivana kamusoko vari kutambiswa pakati ava. Ava vakomana havasitamba zvakanaka.
Aimbove murayiridzi weDynamos Lloyd Tugove anotiwo ari kutya kuti Zimbabwe inokwanisa kurohwa zvekare mushure mekutamburwa 3-1 mukupera kwesvondo. Zimbabwe ine point imwe chete chete kubva mumitambo mitatu mushure mekurohwa neGhana neEthiopia nekuita mangange neSouth Africa. Muteveri weDynamo vaStanford Maweni vanoti Zimbabwe ikaita mangange inenge yatotamba.
Inini maone vangu zvangu considering performance yeGhana ne level yeGhana handione hangu kuti chiita sei. Maybe tikakwanisa kuita a draw or a win with a narrow margin inenge tandikinda, but point yangu ndeyekuti hatii kuzoqualify this time. Maone anakaita hatii qualify but.
Muteveri weHarare City vanome nichirume vanoti Zimbabwe iri kushandisa vatambi vadarikwa nenguva zvekuti hapana chinobuda makwikwi aya.
Kuramba chikudzokorera maplayers amwe amazita kutamba vamwe avo tikada kuzotarisa kuna South Africa uko vairasada kuda mahatira aya bhora vasingotamba vanhu vanenge vangori kumastesheni bedzi asi ndo vanhu vari kuselekitwa ivavo.
VaKenneth Tatenda Gomo vanoti vari kutarisira kuti Zimbabwe inokunda maBlack Stars ekuGhana aya.
We are expecting kuti vakomana vange vachitamba zvakanaka. Tiri kutarisirawo kuti tichange tichihwina semafans tee takatarisira vakomana vedu kuti vatambe zvinodadisa isiwo tivamotivatewo kuti vatambewo bhora zvakanaka and we expect a win tomorrow.
MaBlack Stars akasvika muHarare nezuro kubva kuGhana. Zimbabwe yasvika nhasi kubva kunyika imwe cheteyo. Pamusoro peGhana, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neEthiopia neSouth Africa. South Africa ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints manomwe, icheverwa neGhana iyo ine mapoints matanhatu. Ethiopia ine mapoints matatu, Zimbabwe ine point imwe chete chete. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya ayo ari kuitirwa kukata gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Live Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19. Mhirizhonga yaitika kumasvingo uko vatsigiri veMDC Alliance vari kuti varohwa nekutemerwa motokari nematombo nevatsigiri veZANU-PF uye mutambo weWorld Cup pakati peZimbabwe neGhana mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wotumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance ropomera bato reZANU-PF mhosva yekuita mhirizhonga inotyisa yapa kuti dzimwe nhengo dzebato iri dzikuvare kumasvingo. Asi ZANU-PF iri kuramba kuti vatsigiri vayo varwisa MDC Alliance. Varayiridzi vanoti vave kuzotanga kuenda kumabasa kamwe chete pavhiki sezvo mari yavari kutambiriswa iri shoma. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voeshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.